dare razobvuma mushure mokunge taisa chikumbiro chekuti vaburitswe panze vakamirira kuenderera mberi kwenyaya yavo. Dare ranhasi mutongi vanga vari Justice Chinembiri Bhunu anga akamirira muchuchisi wehurumende ndiva Edmond Nyazamba. Dare ratinerana nesu rikati ngavachiburitswa zvavo mutirongo vozodzoka kuzopedzisa nyaya yavo musi wa24 February vasisiri muusungwa.
Dare rapatsanangudzo here yekuti sei vazobvuma kupa vatatu ava achibatiso nhasi ivo vanga vachiramba kwemakore maviri apfuura?
Pane zvikonzero zvavanyora asi hatisati tawana gwaro racho ranyorwa rinotaridza zvikonzero zvacho zvizere nokuda kwekuti pane nzvimbo mbiri nharu dzanga achida kumbogadziriswa pazvikonzero zvacho zvavataura hatingati matyping errors angachida kungogadziriswa. Saka tichange tave negwaro racho mangwana ndopatinenge tave kuziva zvizere kuti zvikonzero zvazoita kuti dare redaro ndezvipi. Asi chatanyanyochema nacho chaive chekuti nguva yarebesa vanhu vava vari muusungwa zvakare umbowo hwose hwaidiwa navamuchuchisi hwatova pamberi pedare. Saka havasisina nzira yavanovhiringidza nayo huchapupu nekuti hwatove pamberi pedare kare. Zvakare nyaya yacho yavakatarisana nayo semaonero edu sesemagweta haina kusimba zvekuti ingaita kuti vatize mhosva dzavo. Zvakare vamwe vavo vatori kunze kare uye vari kuchengetedza murawo webheyo. Nokudaro zvakangokodzera kuti vaenzaniswe sevanhu vakatarisana nemhosva imwe chete.
Pane mirawo yapiwa here kuti vatatu ava vange vachiteedzera pavanenge vari pachibatiso?
Mirayiro yatarwa vangonzi vadzokere pabheyo nemirayiro yavakambenge vari pavakambopiwa bheyo makore adarika. Tungamirai madzokere akanga anzi nedare guru remuzimbabwe Supreme Court abhadhare chibatiso $1,000 kuna mabharani vedare uye Yuvhoni Musarurwa anga akanzi abhadhare $500 kuna mabharani vedare. Last Mayenga Hama anga aine chisungo chimwe chetewo chekubhadhara $500 kuna mabharani vedare. Vozotarisirwa zvakare kunozvitaridza pamberi pemapuri katatu pavhiki roga roga musi wemuvhuro chitatu nechishanu.